Zviro kwazvo takatarisira kunge tichiwana mabhonasi womwedzi uno wambudzi kuburikidza nehurukuro dzatakaita nehurumende pamisangano yedu yapfuura. Hatina kunge tatarizana kuti pangava nekusawirirana, asi chatakangosiya chisina kunge chazadziswa icho hurumende yakanga yati change ichiongorora inyaya yeuwandu hwemari yetichange tichiwana.
Sevashandi zvii zvamuri kutarisira?
Isu sevashandi tinotarisirwa kuti mari yedu sekuti yagara iri shoma iripo, hurumende ikange yatevedzera tsika yanga yombetika kumashure yokuti yaitipa mihoro inongova iyo yemari yetinotambira chete isine nemaarawensi, zvinobva zvazotiremera kuti mari yedu inongouya iri pasina. Saka sevashandi takanga takapa chichemo kuhurumende kuti ngaingoti zvose zvinowanikwa papesilipi yedu ngazvinge zvichingoya zvakapetwa kaviri kuti mhuri yedu inge ichitenga. Saka takatarisira kuona mhinduro inofadza kubva kuhurumende, nokuti pari zvino mari yachona hapana chairi kutenga chetiri kuwana.
Ko, panyaya yemisangano yekuti muwedzerwe mari yamunotambira pamwedzi zvamira sei?
Tainge takatarisira kuti tichange tichiita misangano yokugadziridza mihoro yedu sezvo isingachatengi pamwedzi iwoyo yatabva, asi tinoona sokuti hazvina kunge zvafamba zvakanaka. Saka itarisiro yedu yokuti kunyange pamabhonasi achona kana ouya, hurumende ngainge ichitarisa izvozvo kuti haina kuzenge yakwanisa kuedzera vashandi mihoro pamwedzi yapfuura, uye vashandi vose ngavapiwe bhonasi iyi pamwedzi mumwe chete wambudzi zvichienderana nekudonha simba kunoita pamari yedu. Tikada kuti tigozopa vamwe panazviita, hapana chavanenge vachakwanisa kutenga, nokuti kutaura kudai vemabhizinesi vakutogadzirira kukwidza mitengo mushure mekungonzwa kuti vashandi vehurumende vatarisira kupiwa bhonasi.
Tichitaurawo navamazima vari kuti hurumende yaedza nepose painogona kuti inge ichiwedzera vashandi gore rino, munoti kudii?
Sevashandi vehurumende hatirambi kuti hurumende yakawedzera upfu mupoto, asi kuti sadza harina kukora. Upfu hwaiva hushoma, hwakawedzerwa zviro kwazvo, asi sadza harina kukora.
Munorevei apa?
Nyaya iripo ndeyekuti tinoda kutarisa kuti pavakawedzera chii changa chichiitika nemitengo yezvinhu panyika pano. Taitadza kunotenga, taizosara tonotenga zvinhu kana kunoora mari. Vemabhizinesi vatoshandisa misika mitema kukwidza mitengo yezvinhu. Saka tairamba tichingoteverera mumashure tichingochema. Ndo saka tairamba tichikumbira hurumende kuti ngatirambe tichigara pasi tichiita musangano, tigadzirise dambudziko raramba ruvavarira upenyu hwedu pakushaya simba kwemari yedu yatainge tichihora.